Thank you. Thank you. eso, pero se la sabe. Dos tragos y sabes que me pongo bella. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Me gusta así, sin que tú hagas a mí que rica te.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechitatu 6 chikunguru 2022 vatereri tinorombo kunonoka nechirongwa chenhau dzamangwanani pane zvanga zvichigadziriswa makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Takashamisika zvikuru nezuro vakuru vechirongo vachirambidza vasikala navasitole kuti vaonekwe nemagweta pamwe chete nana chiremba vaida kuvarapa sezvo vasikala vasiri kunzwa zvakanaka.
Rimwe remagweta ava Job Sikala nava Godfrey Stole rinoti vakuru vemajeri vari kurambidza vana chiremba nemagweta kushanyira vaviri ava.
Pane zvikonzero zvakati kuti zviri kuponda dhora redu pamusika wemabhengi. Chekutanga, mari sinu apatirwa mari yekuAmerica, madhora ekuAmerica inodzinga mari yedu mudariro, nekuti mari sinu inodzinga mari isina maturo. Ndo mutemo economics yowo.
Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Zimbabwe Electoral Commission inoti kusvika pari zvino vanhu vanokwanisa kuvhota vanoita mamiriyoni mashanu ane zviuru mazana masere nezvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevashanu, kana kuti 5,804,975. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro dare redzimhosva rakatonga kuti nhengo dzedare reparamende dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Sikala navaGodfrey Stole vacharamba vari muchirongo kuchikurubhi kupa vachuchusi vehurumende nguva yekuziya nezvikumbiro zvavo chekuti vapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Rimwe remagweta avo vaObey Shava vakaudza Studio 7 manheru kuti vasikala havasi kunzwa zvakanaka vachiti vakuru vemajeri vari kurambidza vana chiremba nemagweta kuti vashanyire vasikala navasitole, vachiti zvekare vatosvitsa nyaya iyi kumatare uye vanotarisira kuti nyaya iyi ingangonzwikwa chero nguva.
Chiri kuitika ndechekuti sezvatinoziva tese kuti vasikala navasitole vari mutirongo. Zvichakadaro vane kodzero dzekunge vachishanyirwa nemagweta avo kana vana chiremba vanenge vachida kuvaona. Asi takashamisika zvikuru nezuro vakuru vechirongo vachirambidza vasikala navasitole kuti vaonekwe nemagweta pamwe chete nana chiremba vaida kuvarapa sezvo vasikala vasiri kunzwa zvakanaka. Takaedza kuti tikurukure nevakuru vechirongo tichionesana kuti mutemo unoti kudii nenyaya yakadaro, asi vakaramba vakaoma musoro. Saka tasara tisina rimwe zano kunze kwekuenda kumatare. Takwidza nyaya iyi kumatare nenzira yechimbi chimbi. Saka zvichakadaro takangomirira kuti kutanga mangwana zvichienda kumberi nyaya yedu inogona kuti inzikwe pamberi pedare, kuti zvionekwe kuti zvavari kuita izvi zvinotsigirwa here nebumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe.
Pane zvikonzero zvavari kupa here pakurambidza vana chiremba nemagweta kuti vaone vasikala navasitole? Pane zvavanotaura?
Hapana chikonzero chakati tsvikiti chiri kubuda mumuromo yevakuru vetirongo chinoita kuti vanzi vasikala varambidzwa kuti vaonekwe varikungoti pamutondo pamusasa nokudaro ndosaka tazotora matanho kuti regaiti manye kumatare chiti vamanikidzwe kutevedzera bumbiro remutemo wenyika
natara nenyaya yana chiremba pane zvamungatiudza pamusoro pekusanzwa kwavo zvakanaka chii chiri kunetsa vashava
zvizhinji zvazvo zvinogona kuti netsei kutaura asi kuti mafambiro avo chaivo chaivo vanga vachitotadza kana kufamba nekuda kwourwere hwavainahwo tikati regai titi vana mazvikokota vauye vaongorore vazive kuti chii chanyanya kunetsa chaita kuti vasvike pakutadza kufamba asi vakuru vetirongo sezvandataura vabva varamba vakati aiwa isusu tinana chiremba vedu vehurumende vanozovatarisa vatinoziva kuti havaiti zvunhu neunyanzvi havaiti nemazvo zvekwaro hativimbe kuti vanoita kuti kodzero dzavasikala dzichengetedzwe nekuti tiri kuziva kuti iyo hurumende imwe cheteyo ndoyo iri kuvarwisa saka kuti tizoti vanozovapa vana chiremba vavatarisa kuti utano hwavo hudzokedzane hationi zvichibuda ndosaka tanga tatora matanho ekuti vaonekwe naana chiremba wemhuri yavo sekutenderwa kwavanoita nebumbiro remutemo wenyika ino
avo vange vari gweta rinomirira vajob sikala navagodfrey stole vaobei shava vari parunhare kuharare nestudio 7 hatina kuwana mukana wekubata vakuru vemajeri sezvo kwange kwadoka Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, nezuro yakazivisa huwandu hwevanhu vakanyoresa kuvhota munguva inosvika musi wa10 chikumi kana kuti June 2022. ZEC inoti kusvika zuva iri munyika yose vanhu vanokwanisa kuvhota vanoita mamiriyoni mashanu ane zviuru mazana masere nezvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 5,804,975. ZEC inoti vanhukadzi vakanyoresa kuvhota ndivo vazhinji kupfuura vanhurume ichiti vanhukadzi vakanyoresa kuvhota vanoita mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi maviri nezvina zvine zana negumi nemumwe kana kuti 3,124,111 ukuwo vanhurume vanoita mamiriyoni maviri ane zviuru mazana matanhatu nemakumi masere ane zana nemakumi matanhatu nevana kana kuti 2,680,864 vakanyoresa kuvhota dunhu rine vanhu vashoma vakanyoresa kuvhota idunhu rematebeleland south rine zviuru mazana maviri ane makumi matanhatu nezvinomwe zvine mazana matatu nevasere 267,308 Matebeleland South ichiteverwa nedunhu reBulawayo rine zviuru mazana maviri ane makumi manomwe ane mazana mapfumbamwe ane gumi nevana kana kuti 270,914 dunhu rine vanhu vazhinji vanokwanisa kuvhota idunhu reHarare rine vanhu vanota zviuru zvipfumbamwe nemakumi mashanu nezviviri zvine mazana mashanu nemakumi maviri dunhu reHarare rinoteverwa nedunhu reMidlands iro rine vanhu vanokwanisa kuvhota vanoita zviuru zvinomwe zvine makumi matanhatu nezvitatu zvine makumi maviri nevasere 763,028 uwandu hwevanhu munyika yose yeZimbabwe hunonzi huri padyo nemamiriyoni gumi nematanhatu kana kuti 16 million. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuamerica sezvakataridzwa nezuro pamusika wemari webhanga guru renyika wereserve bank of zimbabwe foreign currency auction floor nezuro dhora rekuamerica raitengwa nemadhora emunyika mazana matatu nemakumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti 1 US dollar to 379 Zimbabwean dollars kubva pamadhora mazana matatu nemakumi matanhatu nematanhatu padhora rimwe rekuamerica kana kuti 1 US dollar to 366 Zimbabwean dollars. Izvi zviri kuitika kunyange hazvo hurumende kubudikidza nereserve bank of zimbabwe iri kuedza kutora matanho anosimbisa dhora remunyika pamwe nokudzikamisa inflation. Mukuziya nezvenyaya iyi Jonga Kandemiri westudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya avo vanoti kana musika wemari uri mumamiriro eupfumi huri mudutu mpengo sewe Zimbabwe hautsigise uremu hwemari.
Kana musika wemari yatingati money market muchirungu uri mumamiriro epfumi uri mudutu mpengo sewe Zimbabwe hautsigisi uremu hwemari. Kudona kwaita mari kune zvakatoitika. Kuda kune mutengi wemari zhinji akaramwa. Saka kana mari ikaita vatengi vashoma mumusika vanoida, kana kuti bank guru reZimbabwe rikakambura mari mumusika, mari iri mudariro inotoreruka, inotoreruka chete.
Ndezvipi zvimwe zvamungati zvikonzero zviri kuita kuti dhora remunyika rirambe richishaya simba?
Pane zvikonzero zvakati kuti zviri kuponda dhora redu pamusika awemabank. Chekutanga, mari sinu apatirwa mari yekuAmerica, madhora ekuAmerica inodzinga mari yedu mudariro, nekuti mari sinu inodzinga mari sina maturo. Ndo mutemo economics yo. Chepiri, bank guru redu Reserve Bank iyi riri muhope kuzvinyepera kuti kune musika wemari kumabank. Iro ririro bank racho riri kutyaira mari yacho, handiwo mashandiro anoita musika wemari wo. Chetatu, musika wemari unongoshanda yatinoti confidence muchirungu. Kana varidzi vemari vasingaifariri, nyangwe bank richiifarira kana hurumende ichifarira, mari yacho icharamba ichingodonha chete.
Hurumende pamwe nayo Reserve Bank of Zimbabwe vari kuzivisa nezvematanha avari kutora, avari kuti akanangana nekusimbisa iro dhora remunyika pamwe nekudzikamisa inflation. Munozoona here zvichipa kuti dhora remunyika rive neuremu?
Vamutuli Ncube nava John Mangudya nehurumende yavo vari kuita mitemo yemari iri kukandwa nekuchinjwa mazuva ese. Ukuwo hurumende iri kuparadza mari ichibhadhara mazangwandira kumatenda vaya vanogadzira migwagwa, kuda vamwe vanochera migodhi here. Kana mafactory ari mashoma kusina production, mazizangwandira aya emabhondi nemaratigesi ari kubhadharwa vanhuku anongopinda musika mutema, nokuti ndo mari yavanoshandisa kunotenga mari mumusika mutema madhora ekuAmerica. Uku mana zvina bhizinisi vakangoziva kuti mari iri kuwanda mumusika, vanokwidzawo mitengo yavo nezvinhu zvinotengwa kupi kunze kwenyika. Saka ndo zvinokonzera nhengi inflation, yatingati import push inflation. Saka jonga injake njake, bank redu ibank repolitics, it's a political bank, rinoshandiswa nevanhu vari kutonga muZimbabwe. Saka harikwanisi kuti ringe richipa confidence kune money market yedu. Saka hapana zviri kuitwa nehurumende yedu, nyangwe vakatengesa makoini egoridhe, kana vasati vachinja maitiro avanoita kumanija mari yedu, mafundamentals, mari icharamba ichingodonha, upfumi hwedu huchiparadzika.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, vashandi vehurumende neZuro vakayambira hurumende kuti vanoipa masvondo maviri kuti igadzirise nyaya dzemihoro yavo, vachiti kana hurumende ikatadza kuita izvi, vashandi vacharamwa mabasa zvine mutsindo. Vashandi vehurumende vanoda kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. MuNewsday makare, hurumende inoyambira veruzhinji kuti vagadzirire kudzimwa-dzimwa kwemagetsi munguva ino yekutonhora, sezvo iri nguva inoshandiswa magetsi zvikuru. MuHerald mune nyaya inoti mukuru weNational Social Security Authority vaArthur Manasseh vamanikidzwa kumbosiya basa pamusoro pekusafambiswa zvakanaka kwebasa mukambani iyi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana tichikupadzve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.